chokutanga ndechekuti mukatarira ZANU-PF chaiyo, vanhu vanotsigira munhu umwe chete, munhu one anonzi vaMugabe, vozotsigira Musangano. Saka vamunangagwa vangatauri vachitaura zvine zviitika zvinokuti vanoziva kuti gwara remusangano wezano ndokuti kuna leader umwe panguva imwe, leader uyu ndivaMugabe. Ende kana tabva pana Mugabe, vanhu vanyo vachisapota pati yavo yezano. Plus izve mukatarira nhoroondo yavaMugabe yavamunangagwa, vamunangagwa vanotevedzera zvinenge zvichidiwa navaMugabe panguva yega yega yemuzano. Mukatarira muna 2004 pavakaita yecholoche ya vaMugabe, pavakangotaura murume kuti Emmerson Siyazvi, vamunangagwa havana kutora kana 2 seconds vari kucholocho, havana kutozoendako. So vamunangagwa vanoda kunzwa kuti mukuru wavo wezano, mukuru wavo mubato ravo anoti chii. Zvinenge zvataurwa navaMugabe wedha vachikwanisa kuzvimedza kana vasingazivi kuzvimedza zvinotoitika. Saka munhu anoandastenda politics dzezano, munhu anoandastenda state politics, ende munhu anorarama mureal politics kuti zvinenge zvataurwa navaMugabe ndo zvichaitika. Ndo saka musingaoni vasingatauri, vanhu vakamirira kuti vaMugabe vataure, ende zvine zvataurwa navaMugabe ndo zvinoitika. Plus musanyanya kutaura zvokuti uyadzinganingi uyadzinganingi, hazvina zvezvinoreva. Shoko ravaMugabe ndo mutemo muzano. Nokuti avo kutungana kwembudzi kune kuchiitwa kuwomen's league nezvimwe zvine zvine zvichiitwa, chero vakadzingira vanhu vese, madzingira vanhu vese, chero ukasapotwa nevanhu vese zvava zvachakwamira mujuru wangu achidiwa nemaprovhinsi ese, asi shoko one rinotaurwa navaMugabe ndo rinochinja politics dzomuzano.